musangano wanafunga wanafishini jisho wakulisa chakasiana nezu singogo gara uchiunza kuti hurumende panguva yapfuura yakanga yakaunza mari yaiitaiyo zvikamu makumi mashanu kuti pesenti tinovatsa takaramba tichiwana nomirira vashandi takapazvara nhasi vazouya vawedzera vakuwedzera mumakumi maviri kupamuzana pamusoro nezvavanga vakambopa vanhu kureva kuti mushandi wepasi anga achitarisirwa kunga achitambira mari ine chaiyo 13,590 anova mupigiredi avawo vanenge vane mapepa avo kuti dzidzevo vanenge vachinzi vari mutigiredi rinowanza kusanganisira varayiridzi mumwe anenge akutarisirwa kunge achitambira mari ine chaiyo 15,077 zvinova zvinhu zvatangoti izvi hazvikwanisi kusvitsa pakuti vanhu vange vachikwanisa kushanda nemazvo vange vachikwanisa kuwana raramo saka uchaona kuti munhu anga achigona kunawedzerwa mumwe kana kuda nezviuru zviviri mumwe kuda nezviuru zvitatu vamwe kuda nemazana akangosiyana siyana asi isingasviki pamari yanga ichitarisirwa nevashandi vehurumende
saka izvi zvasiya nhaurirano papi vamushango
tazokumbira hurumende kuti zvakanaka kuti tidzokere kudare redu isusu ratituma toona dare redu rakazara tobvunzawo ivo vanofanira kunge vachiwana mari iyi vanova vashandi vehurumende kutitarirei zvamanga makatarisira zvamanga makatituma nazvo nezvazouya pazuva ranhasi ndizvo zvino izvi saka tichasangana isusu nedare rinomirira vashandi vesemangwana toita hurukuro iyoyo toonza kuti tinobudisa zvipi taba tabvunza zvevashandi vehurumende pazuva ramangwana toona kuti hurumende togona kusangana yemusi wechina kana kuti musi wechishanu tobva tavapa zvabva kuvaridzi vemabasa zvabva kuvaridzi vesimba rokushanda kuti vashandi vehurumende vati titei kana kuti musatipa kana kuti tiitirei zvakati isu tinongori hotikotyo chete inongotura mashoko achibva kwaanenge achikwana kuenda
imi pamaenda kumusangano maa makatakurawo zvii zvamaa muchitidai hurumende yakakupai
tikangoti kwese kwetinongoenda kuchiita musangano hurumende taigara takangoizivisa kuti mihoro yedu ngaidzokeri pamazana mashanu nemakumi maviri emari yekuamerica iyo takanga tichitambira mugore ra2018 October isina kunge yakatapudzwa kwazvatakagaratauza hurumende kubvira nekubvira